Nyaya dzekutyorwa kwekodzero dziri kuramba dzichiwedzera. Tine aya atinoti systematic violation of human rights. Tinozoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwava systematic kana muchiona kuti matyorerwo acho ari kuitwa kodzero zvine pattern inoratidza kuti zvinhu zvakarongwa zvikuru sei at a very, very high level. Tinoona zvekare kuti tinenge tasvika pasystematic violation yema human rights kana mukaona mapazi ehurumende ava kuita play an important role mukutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Mungapa muenzanisira apa vabere?
Zvinoonekwa kana vari mapurisa ava vari kuita basa rekumbunyikidza vanhu, pane kuti munhu asungwe zvakanaka oenda kunotongwa zvakanaka, munhu anovengwa pakati peusiku imba yake ichipwanywa, ongozoswera orara usiku wese achitochwa, onokandwa pamapurisa. Tinozoona zvekare kunyange kumatare edzimhosva kwekuti vanhu vanenge vachiedza kuti vange vachiwana rubatsiro. Matare edzimhosva ndo atinotiwo the last option yemunhu ari kutyorerwa kodzero dzake kuti anoti regai ndiende kumatare edzimhosva kuda ndingawane rubatsiro. Asi anobva awana zvakare kumatare edzimhosva ikokoko kuchitoriwo nevanenge vakapakatira mabonza kuti vafambire mberi nekutyora kodzero dzake. Tozotarisa panyaya yevatiri kuti isusu ma-invisible victims. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe kwakanyanya kupfuura zvamuri kubuditsa pamatandemutande nepanhefenyuro izvi.
Ko sei muchidaro?
Nekuda kwekuti mavictims mazhinji ekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndevaya vatiri kuti vari invisible. Vamwe vacho ma-community activists vasina mutori wenhau anombovasiva. Vakaita sana Godfrey Kurawone, sana Henry Chivanga, vana Ida Mpambwa, vana Panashe Sivindani nevana vaya vakafa vasati vazvarwa. Saka vakawanda vanhu vatinoti ma-invisible victims vema-human rights violations.